Vanhu vakawanda vari kuuya kuzobata maoko zvichitevera kushaya kwavatsvangirai. Mumwe wevanhu ava Ambuya Hilda Mapanzure anoti vari kurwadziwa zvikuru nekushaya kwakaita vatsvangirai.
Handizivi kuti zvichamira sei uye zvichazomisikidzikika sei nemarasikirwo akaitwa nani navatsvangirai.
Muvakidzani wemhuri yekwatsvangirai vaThomas Karusa anoti vatsvangirai munhu aibatsira vazhinji munzvimbo mavo nenyika yose. Mumwe wevanhu ari kurufuurwo vamunaro Garusa vanoti vatsvangirai munhu aimira pachokwadi nguva dzose.
Kuti president wedu atati kuti isuwo nzvimbo yedu ine bhoera kana kuti nyika yezimbabwe tiwane utongi hwejekerere. Tinotsvangirai paatisiri apa hongu hunogona kuuya, asi uyu kwatanga tabva naye taingoti dai hango stepi yasara yedu yapedziwa, zvino hazvisinei, anotonga ndimwari amutonga hake, asi zvatirwadza.
Mudzimai wemunin'ina wavatsvangirai amai Grace Tsvangirai anoti mhuri yavo yarasikirwa negamba.
Kushaikwa kwatsvangirai kwabata nyika yese, asi kunyanya isu vemhuri tarasikirwa negamba mukati mushira wedu. Tikonekutsanangura pamusoro pavatsvangirai vanga vari baba, baba vemhuri vanobatanidza musha wese, vasingatarisi zvakanaka kana zvakaipa kuna vatsvangirai. Zvaa zvisina basa nyange kuvatadzira vatsvangirai vanga vari munhu werudo aigamuchira zvese mukati memusha. Kana takatarisa mukati memusha uno tarasikirwa negamba redu remusha. Nyange nyika ichichema kuti yarasikirwa negamba renyika, isiri kutadzira kuti gamba redu remusha mukati memusha uno rarasika.
Mutsigiri weMDC Muzvare Mhedzi Chipoera vanoti sebato vanasikirwa nemutungamiriri aigona basa.
Arwadziwa zvikuru semunhu wemusangano ndiri kurwadziwa zvakanyanyisa nokuti ndikatarisa kwakabva vatsvangirai nebato reMDCT takabva kure naro. Tanga tisingafanhi kuti Mwari vatirwadzie zvakadai, tisingatanga tapa nguva yekuti takuda kuyambuka. Tinoziva hedu zvakanyange mubhaibheri zvinonyorwa kunzi Mozisi asi akazoyambuka nevana kusvika muKenani, asi apa tarwadziswa kusvika pekugumisisa zvapo chaipo. Nokuti tanga takatarisira kuti pamaelections apo sekuti Morgan Tsvangirai was our brand name yatanga takatarisira kuti iri kutitengesera musangano wedu zvakanaye zvakanyanyisa.
Muvakidzani wemofi amaelini Muchau vanoti vari kuchema nemhuri yekwatsvangirai panguva ino.
Ndarwadziwa zvakanyanya zvekuti tanga tiine tarisiro yezvimuko mukati menyika yedu yeZimbabwe, kunyange kuvana vadiki chaivo. Tanga tiine tarisiro huru kubva mumagariro atanga tichingoita. Tanga takatarisira zvakanaka chinti maelection iwayaya kune zvichamuka kubva Mwari vaita havo kuda kwavo.
Tumbiwa vatsvangirai vasvika muHarare nhasi uchibva kusouth africa uko vakashayikira. Vatsvangirai avo vakashaya nemusi wechitatu kusouth africa vari kutarisirwa kuvigwa kuno kumusha kwavo kwahumanyikwa kubhuhera. Ndakamirira studio 7 kuhumanyikwa kubhuhera, ndini Loida Moyo.